manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo zvita 27 2020 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi matatu nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika churu nemazana manomwe nemakumi mana nevana vachibatwa nechirwere ichi mukati memavhiki maviri adarika. MDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yotanga Congress paine kukandirana makobvu nematete. Makereke obatsira kutsvaga rubatsiro rwekupa vanhu vekumanikaland vatarisana nerimwe dambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamu emvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi matatu nevana kana kuti 34 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika churu nemazana manomwe nemakumi mana nevana kana kuti 1744 vachibatwa nechirwere ichi mukati memavhiki maviri apfuura. Pamavhiki maviri aya pane vanhu gumi nevanomwe vakabva kuSouth Africa vakabatwa nechirwere ichi. Izvi zviri kutemesa nyanzvi muyaya dzezveutano musoro nekuti chirwere cheCOVID-19 kuSouth Africa, Britain, France, Japan, Nigeria, Denmark, Canada, Italy, Lebanon, Netherlands, Singapore, Sweden, neSpain chatanga kuzvivandudza uye pave neimwe mhando yechirwere ichi. Mhando yeCOVID-19 itsva iyi inonzi nenyanzvi muyaya dzezveutano inopararira zvakanyanya kudarika imwe yanga iripo uye iri kubatawo vana vadiki. Kamhando katsva aka kakatanga kutaurwa nezvako kuBritain musi wa14 zvita. Zvichakadaro bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika zvasiya vafa kubva zvatanga chirwere ichi kupararira munyika vachiri mazana matatu nemakumi mana nemumwe kana kuti 341. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro makumi masere nevatatu kana kuti 83. Izvi zvinoreva kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 12963. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi zviuru gumi nemazana mashanu ane gumi nevapfumbamwe kana kuti 10519 zvichitevera kupora kwevamwe vanhu makumi mashanu nemumwe nezuro. Vanhu vachiri kurwara vanosvika zviuru zviviri nezana nevatatu kana kuti 2103. Vakawanda vari kurwara vari muHarare nekuBulawayo. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu kana kuti 2.6 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matanhatu nezviviri zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nematanhatu kana kuti 62,366. Vapora vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi masere kana kuti 80 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. vafa muAmerica vave kuda kusvika zuru mazana matatu zvine makumi matatu nemaviri kana kuti 332,000. Vabatwa nechirwere ichi munyika iyi vave kusvika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe kana kuti 19 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zvinomwe kana kuti 1.7 million, asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mana nemashanu kana kuti 45 million. Kongres yechimbi chimbi MDCT iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yatanga kuHarare International Conference Center nhasi pachikandiranwa makobvu nematete nezvegwaro rekuvhota nedzimwe nyaya. Ngatinzwe izvizere kubva kumutori wedu wenhau Thomas Chiripasi.
Kongres yeMDCT yekutsvaga achatora chigaro chakasiyiwa navatsvangirai avo vakashaya muna kukadzi 2018 yatanga mangwana nedzimwe nhengo dzebato iri dzinobva mudunhu reBulawayo dzichidya magaka neminzwa yavo dzichiti dzanga dzichirambidzwa kuvhota zvaita kuti dzitange kuimba. Mumwe wevanhu ava vaNW Mulotywa vanoti vanga vachinzi mazita avo hamo mugwaro revavhoti kunyange hazvo vachiti vave nenguva yakareba vari mubato iri.
Zvaitika pana patizvifuna hatizviite hatizviite kana tinota mazita tinota kuvhota tauya panapa kuzovhotera mumama wedu tinota kudzokera nevhoti yetu kuBulawayo.
Mushure mechinguvana pachinetsanwa nevanga vachitungamira kuvhotesa vanhu ava vazobvumidzwa kuti vavhote zvazoita kuti pave nerunyararo. Mumwe wauya kuzovhota achibva mudunhu remasvingo vapita chigaba vati kongresi iyi iri kuvapa mukana wekusarudza mutungamiri wavo achatora matomo avatsvangirai oenderera mberi nekurwira utongi hwejekerere.
Pano zvatiri kutarisira kuti zvinge zvichiitikwa ndezvokuti pasarudzwe leader weMDCT inova political party iri registered, inova political party yakasiyiwa navamorgan Richard Tsvangirai zuva ravakatisiya vachienda kuna Musikavanhu. Tauya pano vana veZimbabwe vese kubva kumativi mana enyika vauya pano paHICC kuti vazosarudza vazotora chigaro, pasarudzwa munhu anotora chigaro chaiva chava Richard Morgan Tsvangirai.
Munyori mubato iri vaDouglas Monzora avo vari kukukwidzawo vati chavanoda ndechekuti vapedzise rwendo rwakatangwa navatsvangirai.
Tiri kutarisira kuti nyaya yedu inofamba zvakanaka, tiri kutarisira kuti vanhu vedu vachavhota vachivhotera munhu wavanoda, asi kana tichinge tapedza mutambo wedu wanhasi tiri kuita nyaya yekuda kubatanidza musangano wedu. Tinoda kuita nyaya yekuvaka musangano wedu kuti musangano wedu uve musangano wakasimba. Togadzirira sarudzo dzichauya, asi pane zvizhinji zvatoda kuitira vana veZimbabwe tichazenge tichitaura nezvazvo.
Muzvare Tokozani Kupe avo vakafanira kubata chigaro chemutungamiriri webato iri uye zvakare vari mumwe vari kudawo kutsiva vatsvangirai pakongresi iyi vati mushure mekongresi iyi vari kutarisira kuti vashande zvakasimba kubatanidza vanhu mubato ravo.
Tinotarisira kuti kongresi ifambe zvakanaka, kana tapedza titange kushandira mhuri yeZimbabwe nekuti tiri kuda kuti vanhu veZimbabwe vawane bundutso. Zvatiri kuda ndezvokuti nyika, tiri kuda kuti nyika ipore, nyika iwane runyararo, titange kushanda kuita kuti vanhu vewane mabasa, vewane chikafu, tiwane zvipatara, zvikoro, tiwane zvinhu zvese zvinodiwa nevanhu. Vanhu vanoda bundutso, ndizvo zvatoda kutarisira kuti tiite kana tapedza isauna kongresi.
Kunze kwamuzvare Kupe navamonzora vamwe vari kukwidza pakongresi yechimbi chimbi iyi kuti vatsive vatsvangirai ndiva Elias Mudzuri avo vakambodomwa navatsvangirai kwevemutevedzeri wavo pamwe nevaive mutevedzeri wasachigaro weMDC munguva yevatsvangirai vaMorgan Komichi vaMudzuri vaudza vatori venhau kuti vari kutarisira kuti vachakunda, asi vachiti vange vachitarisira kuti vakuru vebato dai vagadzirisa nyaya yemari dzebato dziri kunzi nevakafanobata chigaro chemubati wehomwe Chief Ndlovu hadzina kufambiswa zvakanaka navamwonzora. Mari iyi yakabva kuhomwe hurumende inopiwa bato rinenge rawana mavhoti akati wandei. Vamwonzora vari kuramba kuti vakaba mari vachiti vari kukwidzana navo, vari kuda kuvasungisa kuti vasavhoterwe. Bato iri rinonzi rasara risina kana mari yekushandisa paCongress iyi, zvapa kuti rikwerete mabhazi ezupko rozobhadhara Congress yapera. Zvichabuda pasarudzo dziri kuitwa idzi zvakatarisirwa kuziviswa usiku hwanhasi pachapedza kuverengwa kwemavhoti. Congress iyi yaitwa zvitevera mutongo wedare repamusorosoro reSupreme Court, uyo wakati mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo kuti vatungamire bato reMDCT, asi vaChamisa vakati sebato vakatoita Congress yavo kugweru gore rapera, saka nokudaro havana chekuita nezviri kuitwa naMuzvari Kupe nevamwe vavo. Mibvunzo yatatumira mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Zvichakadai, sachigaro wesangano reZimbabwe Diaspora Forum muSouth Africa vaSox Chikowero, avo vakashanda zvikuru navatsvangirai muMDC vasungwa paCongress yeMDCT iyi vakaendeswa kukamba yeHarare Central. Kunyange hazvo mutauriri wemapurisa vaPounyati vati vanga vasati vave neruzivo nezvenyaya iyi. Vamwe vari kuziva nezviri kuitika muchipurisa vati vaChikowero vasungwa nenyaya nechekuita nokupfurwa kwakaitwa nhengo yebato reZANU PF kumbare muna 2007 vaAli Khan Manjengwa. Pataenda pamhepo, tanga tisataziva kuti vaChikowero avo vanga vave nemakore akawanda vasati vadzoka munyika vari muhupoteri vapomerwa mhosva ipi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vekumaNikaland zvikuru munzvimbo dzakaita seChimanimani neChipinge varugara vakabatira hura mumaoko, sezvo vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuyambira kuti vatarisana zvakare nerimwe dambudziko remafashamu emvura uye dutu mupengo remhepo, kana kuti tropical cyclone iyo inonzi Shalane. Dutu mupengo nemafashamu aya zviri kutyirwa kuti zvinogona kuparadza upenyu hwevanhu, zvipfuyo nemudziyo, sezvakaitwa nerimwe rainzi Cyclone Idai. Zvinonzi dutu mupengo nemafashamu aya zvatotanga kuita ukasha mugungwa kana kuti Indian Ocean, uye zviri kutarisirwa kutanga kurova Madagascar neMozambique. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatoti vanoona nezvenjodzi veCivil Protection Unit kana kuti CPU vagare vagadzirira kunobatsira vanhu. Vamwe vari kubatsira ndevemachechi. Mukuzeya nyaya iyi, tabata munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata.
Blessing, tanga kugadzirira kuti kana mafashamo akadai akaitika semachechi tinga responda nenzira ipi.
Zvii zvamuri kuita gadzirwe?
Tiri kuatenda misangano yose iri kurongedzwa neCivil Protection Unit kucoordinator response ingaitiwa kuarea yekumaNikaland. Nenyaya yekuti tanga tiri involved zvikuru mucyclone Idai, tiri kuzivisawo mamember churches edu nebasa ratakatarisana naro kuregion kwedu, ikoko kune potential yekuaffectiwa necyclone Charlene E.
Vafundisi venyaya vane ruzivo here nezvekubatsira vanhu vanenge vatarisana nematambudziko akadai, Reverend?
Vafundisi vedu vakanga vari involved kuita psychosocial support yecyclone Idai, atava activator kuti vagokwanisa kuresponda kana pane machallenges akadai. Machurches edu tamazivisawo kuti tingada kushandisa mabuildings avo kuwedzera mabuildings aidentifywa nehurumende sema evacuation centers. Then utungamiri hwedu hwemachurches huri kuregion hwakumbigwa kuti hurambe huri paalert kuitira kuti tigokwanisa kubatanidza zvinhu.
Mungati ndezvipi zvimwe zvamakwanisa kuita kusvika pari zvino?
Taisa motikari kuregion kuti igokwanisa kumuvha vanhu vedu vari kuita coordination yedu paground. Zvimwewo zvekudya zvatanga taka gadzirira tazvi deploya
maendesa kupi
ku Mount Cylinder mission kuitira kuti tigokwanisa kudistributa kana pakaita need. Saka ndo zvishoma zvatatanga kugadzirira se Zimbabwe Council of Churches are blessing.
Munyori mukuru we Zimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump varamba nezvo kuisa runyo kana kuti signature pabhiri rakabva kudare reCongress rekubatsira vanhu vemunyika yavo vawirwa nedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Pave kutyirwawo zvakare kuti nekusasainwa kwebhiri iri, mamwe mapazi ehurumende anogona kuvharwa muAmerica. Kuvharwa kwemamwe mapazi uku kuri kutarisirwa kutanga nechipiri kana vaTrump vakaramba vakatsika madziro. Asi nhengo dzedare reCongress dziri kutarisirwa kudzoka kudare nechimbi-chimbi kubva kuzorore Kisimusi negoredzva kuti dziwedzere mazuva ekuti mapazi ose ehurumende arambe achishanda. VaTrump vanoti havasi kufara nenyaya yekuti matare eparamende aya akapa munhu mumwe chete madhora mazana matanhatu ekubatsirikana munguva yeCOVID-19, kwete zviuru zviviri zvemadhora zvavari kuda. VaTrump vakanyorawo padande mutande ravo reTwitter vachiti bhiri iri rine dzimwe mari dzisina nematuro ose dzinofanira kubviswa. Mutungamiri wenyika yeAmerica ari kutaura mashoko aya kunyange hazvo nhengo dzebato rake remaRepublicans dziri kuti hadzisi kuda kuti vanhu vapihwe mari yakawanda. VaTrump nemhuri yavo vari pazororo kuFlorida. Bhiri iri rinotarisirwawo kubatsira vanhu mamiriyoni 10 vakarasikirwa nemabasa nekuda kweCOVID-19. Vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika uye vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa20 ndira vaJoe Biden vebato remaDemocrats vanoti vaTrump vanofanira kuisa runyoro rwavo pabhiri iri sezvo kusaita izvi kuri kuisa upenyu hwevanhu vakawanda parumananzombe. VaBiden vari kumba kwavo kuDelaware. Nhengo dzedare reCongress dziri kutarisirwawo kuvhota mangwana kupidigura danho rainge ratorwa navaTrump rekuda kuramba kuisa zverunyoro rwavo pabhiri rekubatsira bazi rezvekudzivirirwa kwenyika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto mana afa mune imwe nzvimbo ine makomo yeGilgit Baltistan muPakistan achiendesa mutumbi wemumwe musoja ainge afa kumochari. Zvinonzi chikopokopo ichi chaita dambudziko zvapa kuti chidonhe. Ndege dzehondo munyika iyi dzagara dzichidonha kwemakore nekusagadzirwa zvakanaka. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevana reUNICEF rinoti vana vakawanda munzvimbo yeCabo Delgado muMozambique vakatarisana nenzara inotyisa zvichikonzerwa nehondo iri mudunhu iri pakati pehurumende nevanopfurikidza mwero vanotsigira ISIS. Pavanhu vaenda muupoteri vanova zviuru 530 kana kuti 530,000 zvikamu 50 kubva muzana vana vadiki. UNICEF inoti inoda mari inosvika mamiriyoni 53 kubatsira vana ava. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazi, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurai svondo rega rega. Ine ndine Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nava Ashton Bumira, mukuru wesangano reYouth Forum Zimbabwe. Vechidiki vanga vakatarisana nematambudziko akadii mugore ra2020 ndiyo nyaya yatinayo muchirongwa chanhasi. Regai tinzwe maondoro avaBumira pamusoro pezvenyaya iyi.
Tambudziko tarisa gorera 2020 ndoda kumbonya tsobata nyaya nacho yekutanga nyaya yehori tobata zvakare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu tozeya zvakare nyaya yekusimudzirwa kwevanhu vechidiki munyika tichitarisa zvakasangana nevanhu vachidiki munyika mugore rinora 2020 tipeiwo maondero enyu patotarisa nyaya idzi dzitatu corruption human rights uyezve kusimudzirwa kwevanhu vechidiki
ndinotenda nemubvunzo wenyu vahwo 2020 ranga riri gore rakaoma zvakanyanya gore ratakaona kuuya kwechirwere checovid chichitekeshera pasi rose chirwere chakaita kuti vanhu tinge tichivharirwa tiri mudzimba dzedu tisina kwatinokwanisa kuenda gore iri nekuda kwechirwere ichi rakabuditsa pachena uori nevatungamiriri vedu nekuda kwechirwere checovid takaona rubetsero rwakawanda zvichibva kune nyika dzakawanda rubetsero rwemari yekunze kwenyika anova maus dollars takaona nokuda kwokuti isu muno munyika medu mari yatinoshandisa iyo maRTGS imari isina huremu saka vanhu vakawanda vanhu vanotoda iyo mari yekunze iyi ndo yakasimba takaona utsotsi kubva kuevhen kumakurukota ehurumende vachipinda munyaya idzi vachitora matenders anova ekuprovhaidha zvaidiwa kunge zvichipiwa vanhu kuti vange vachibetserekana nedenda rakanga rapinda iri izvi zvakazosvika pakutodzingwa basa kweai gurukota rezveutano vakatodzingwa basa nekuda kwenhau idzodzi tikada kutarisa pamamiriro ekodzero gore iri rakarakidza zvakare kuti mitemo yaiiswa 2020 takaona kuti mitemo iyi yaiisirwa vamwe mitemo iyi yanga isiri yemunhu wese taiona vekune rimwe divi vanhu ava vachiita zvavanoda vachiungana vachiita misangano yavo mumatunhu asi takatarisa kune rimwe divi tinoona mutemo uyu waishandiswa zvakaipisisa even kune avo vanoshanda vachiita zvekodzero vakawanda gore ra2020 takaona vachisungwa vachinzi imi muri kutyora zvakanga zvaiswa nehurumende kuti zvoni zvisaita kuti chirwere checovid chinge chichiramba chichipararira asi chinonyanyorwadza ndechekuti zvoni paiitika zvese izvi hapana zvirongwa zvatakamboona zvine musoro zvaiitwa nehurumende kusimudzira wechidiki zvakaitwa zvacho zvaiitwa nebhenki rinonzi Empower Bank tinoona sekuti zvinhu izvi zvanga zvakango zvaiitirwa vekune rimwe bato hazvisi zvinhu zvaimboitwa kuti zvichibatsira ani naani zvake nekuti tikatarisa even urongwa ihwohwo hwekubetsera vechidiki nemari hausi urongwa hunozikanwa nevanhu vakawanda urongwa hunotozikanwa nevashoma saka gore ra2020 ndingati muchidimbu igore ranga rakaoma zvakaipa takatarisa kuti vechidiki vakawanda havana mabasa vanorarama nekuzvitengesera vachitengesa vachirarama tinotoona kuti denda iri rakatoita kuti upenyu hwavo hunge huchiomesesa bhikozi vaiswera vakavharirwa mudzimba havana chekuchatengesa hoshaya chouviri chekuti vange vachichengeta mhuri dzavo
sezvo taakupinda mugore idzva ra2021 ndeapi mazwi amungada kupa kune hurumende
ini zvandingangoda kutaura ndezvekuti paurongwa hwese hunenge huchiitwa urongwa hunoda kusimudzira mhuri yezimbabwe hurumende yedu inofanira kubvisa zvematongerwo enyika maonero andinoita ini sevechidiki ndeyekuti kana vatungamiri ava vachinge vasarudzwa kana vachinge vasarudzwa sokuti munhu ava vapuresident munhu ava kana mp munhu ava kana kansela hauchamirira zvido zvebato rako chete angava mapurogiramu aunenge uchiita atoo mapurogiramu enyika saka mapato aya zvinotoreva izvo kuti tiri mazimbabwenzi pakutanga tisati tataura zvekuti zanupf kana kuti mdc we are zimbabwens
haiwa mhuri yezimbabwe regai titore mukana uyu mukutenda vabumira nekupinda muchirongwa nemi vateereri munokwanisa kutipa mashoko enyu kana uri wechidiki ndinokukoka uya pano pachirongwa tumira mashoko pawhatsapp uchitiudza kuti nemaondo ako gore ra2020 rakafamba zvakanaka here vechidiki manga muchisangana nezvinhu zvakadii mugore ra2020 +1 202 465 0318 ndiyo namba yedu pawhatsapp tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi mhuri yezimbabwe anokuonekai nemufaro ndine wenyu mike hove mhuri yezimbabwe tosangana nemusechipiri babai
tinotenda zvikuru mike iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
jesu simba rangu muri simba rangu
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Mune zvechitendero nhasi tina mufundisi David Simango vachipindura mubvunzo wabva kumutereri wechirongwa chedu pamusoro pevaprofita.
Ndinodavo kukumbira kuziva pamusoro penyaya yevaprofita kuti Jesu waiva nevadzidzi vake kuva negumi nevaviri chete asi unovatuma mumaguta vachiparidza nekuporesa vanorwara nekubudisa mweya yakaipa. Asi nhasi uno tine mathousand nemathousand evaprofita munyika matigere umu, asi hatina vanhu vatinoona vachiporeswa kana vachibudisiwa mweya wesvina. Zvinongova zvinhu zvemasaramusi chete zvinoitika. Vagwere vakazara mukati medzimba nemuzvipatara, varwere vakawandisa, asi isu tine dutu revaprofita. Saka ndinoda kuhwisisa kuti vaprofita ava vakatumwa naJesu here kana kuti kune kumwe kwavakatsvaka simba. Nekuti dai vakatumwa naJesu ene vanhu vachipora muzvipatara musina varwere vakawandisa, nekuti vaprofita vakawanda zvekuti denge pasi rose nyika yose yakatonhorera yakapodzewa navo. Saka ndinoda kuhwisisa kuti iva vaprofita vakatumwa naJesu here kana kuti vaprofita vanoitavo zvezvimwe.
Zvave kwamuri mufundisi Simango.
Manerui baba Hwande, manerui vatereri. Tinotenda nomubvunzo wenyu uyo pamusoro pevaprofita. Vaprofita vanhu vakatumwa naMwari. Kuva muprofita kana muva munhu anonamatira vanhu vachipora hakusi kureva kuti Mwari anobva asunungura simba rake riitwe display kuvanhu vese vese. Hazvina kudaro. Regerai ndikuverengere imwe ndima iri mubhaibheri yamungashamiswa nayo, yakataurwa noumwe murume anonzi Pauro. Pauro waiva ari muapostori waJesu Kristu, mukuru ane simba anomukurumbira. Unoti iye, Trafume ndakamusiya pamireto achirwara. Kutaura kuti wakasiya munhu achirwara asi ari munhu akatumwa naKristu sei? Nokuti kuporesa ndokwaMwari. Hakuna munhu anomanikidza Mwari kuti vanhu ngavapore. Mwari wakatipa chipo chaKristu Jesu chokuti tiwane upenyu husingaperi. Kuti zvipatara zvive nevanhu vasingarwari zvingabatsira chii kuti vanhu vose vangoporeswa asi vasingawani upenyu husingaperi? Vanhu vari kuporeswa maererano nokuda kwake Mwari, vachipuwa upenyu husingaperi pakudavira kwavanoita kuna Jesu. Saka donzvo guru nderekuti vanhu vaponeswe rather than kuti vanhu vangopora vadzokere kumabhawa nokune zvinhu zvakaipa. Ngatibatisise nyaya iyoyo.
Mukunetseka kwese kuri kuitika uku, tingati pane chipo kana zvipo zvatakapiwa naMwari here?
Pana Varoma chapter 6 verse 23 panotiudza kuti mubayiro wezvivi rufu, asi chipo chiri pachena chokungopiwa naMwari ndihwo upenyu husingaperi muna Kristu Jesu. Tiri kuona kuti mazuva ano eChristmas vanhu vari kupanana zvipo. Saka pane chipo chikuru chatakapiwa naMwari, ndiye Kristu Jesu ishe wedu. Saka ndoti kwamuri vateereri mese nemi mose hama munotevera Studio 7, Mwari akukomborerei muwane nguva yakanaka takugadzira kupenda mugore idzva 2021. Zvekare zvapfuura, ngatitarisirei zvakanaka zvinobva kuna Mwari. Ngatitarisirei kupora, ngatitarisirei kuenda kwedenda reCOVID-19, ngatitarisirei kupora kwehama dzedu dziri kurwara. Mwari wedu unotida, asi zvakadaro anoda kuti tiwane upenyu husingaperi tose muna Kristu Jesu. Tinoti Mwari akomborere vese vanoteerera soko rake, vanotsvaka kuporeswa, vanotsvaka kuponeswa. Mwari akuitirei nyasha. Mwari ave nemi. Mwari akukomborerei. Mwari wedu akanaka, tinokutendai baba. Komborerai vanhu venyu. Takupinda mugore idzva, tinokumbira kuchengetedzwa nemipa mazuva mashoma nenguva shoma yaSara.
Tinotenda maropafadzo atapiwa tose tose namufundisi David Simango. Kana pane mashoko kana zvamunoda kubvunza vafundisi, tumirai mazwi enyu kune zvechitendero panhamba dzinoti 001-301-919-8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve negore idzva rakanaka.
Yes,
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu makumi matatu nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika, churu nemazana manomwe nemakumi mana nevana vachibatwa nechirwere cheCOVID-19 mumavhiki maviri apfuura. MDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yotanga Congress paine kunetsana kukuru. Makereke obatsira vanhu vekumanikaland vatarisana nerimwe dambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamu emvura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda.